Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikunguru 12 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tazoka munzira, tazoka kuti tichitanga chimurenge, tanangana nenyaya yemaelectoral reform.
Vechidiki veMDTT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye kuti zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana vamugabe vachinge vasiya pachigaro isina kugadziriswa.
So hapana chinyuwani which is being suggested. It's the same old story. Zvedo muZimbabwe kuincrease production.
Governor we RBZ Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari ye South Africa ye rand handiko kunopedza dambudziko remari munyika asi kuti kumutsiridzwa kwehupfumi hwenyika ndiwo chete mushonga. Muimbi we South Africa nemukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo we jazz anoshaya. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemashandiro ari kuita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mutori wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Vechidiki veMDC vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamuzinda webato ravo paHarvest House vakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti havazi kufara nemafambisiro ari kuita komisheni iyi basa. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsoropodza ZEC pavasimuka pamuzinda webato ravo. Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza varatidziri ava kuti ZEC inofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Vachidziva vatiwo mitemo yose inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tazoka munzira, tazoka kuti tichitanga chimurenge, tanangana nenyaya yemaelectoral reform. Muri kuzviziva, takaona henyu independence of ZEC, secondly, constitutionalism, thirdly, tinanyaya yeHarvest of Fear, tinoda kuti vana mugabe, siyanai nemazvinabhuku, vatungamiri kunge achisapota any organization orobato, vanochengetedza our culture mumaruwa, siyai mazvinabhuku ararame zvaari kurarama.
Vasina kumbofamba chinambwe chakareba, varatidziri ava vatanga kumhanyiswa nemapurisa anga akapakatira zvombo ayo avadira mvura inovava pamwe nekuva mwaya hutsi hunokachidza. Vamwe veruzhinji vanga vasinei nekuratidzira uku vadirwa mvura inovava nehutsi hunokachidza uhu. Varatidziri ava vapisawo makadhibhokisi mune imwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Mumwe wevaratidziri ava vaEnoch Mukudu vati vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa.
Mapurisa iwo anga achiti demonstrata kwedu hakusi pamutemo. Saka patatanga kudemonstrata mapurisa abva atanga kungokanda matiegasi nekumwaya vanhu mvura inovava.
Mumwe wechidiki anga achiratidzirawo vaShakespeare Mukoi vati komisheni yeZEC yakazara vasori nevari muchiuto vachiti izvi zvinokanganisa chimiro chesangano iri. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati mapurisa emuZimbabwe anofanira kudzidziswa kutevedzera bumbiro remitemo sezvo achiti kuratidzira kwaitika nhasi kwanga kusina kukanganisa runyararo. Mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotiwo bato ravo richaratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti pane zvinhu zvakawanda zvinobata sarudzo zvinofanira kushandurwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakafanana nemitemo inobata mafambisirwo esarudzo kupindira kwevari muchiuto munyaya dzesarudzo nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau pamwe nemutauriri wemapurisa amai Cherise Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vazobva pachigaro isina kugadziriswa. Sangano iri rinoti pane zvinhu zvishanu zvikuru zviri kuita kuti zvinhu zvisagadzikane apo nyika yatarisana nesarudzo. Rinoti zvinhu zvakaita senyaya yavaMugabe yekuramba kudoma kuti ndiani achatora matomu, kusagadzikana mubato reZANU-PF, kusaita mushandira pamwe wakasimba kwemapato anopikisa, kurambawo zvinhu zvoenda kumawere munyaya dzezveupfumi, uyewo kuderera kwetarisiro yekuti nyika dzakatenderera Zimbabwe dzinogona kutora matano akadii ekudzivirira mhirizhonga munyika ndezvimwe zvezvinhu izvi. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pezai Ruhanya vanoti havaoni Zimbabwe ichipinda mudambudziko riri kutyirwa nesangano iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatiri kuona chiri kunedza nechekuti pachabva Mugabe munokwanisa kuita dambudziko muZANU, asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana, yes, asi chingaita kuti munyika muzeta kusagadzikana inyaya yekuti kana mumauto muvatsori mukaitawo dambudzi rokukwikwidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinoona sekuti mumauto eZimbabwe kana kuti masecurity apparatus eZimbabwe hatisati tava neumbowo hwokuti kana vaMugabe akabva munyika munoita destabilization. Saka ipapo hatibirirani nemaonero eForeign Relations Group yeyo kuAmerica kuti kana vaMugabe akabva munyika muchacha mhirizhonga. Aiwa.
Ko panyayawo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imhemba yeSADC. Zimbabwe imhemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko repolitika kusamira zvakanaka yagara ichipindira. Kana Zimbabwe abotswana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvemuzimbabwe. Handiwoto kuti kana muZimbabwe mukaitika zvikutaurwa neForeign Relations Commission SADC ingangoita nokuti vanhu muZimbabwe vanozopota vakuenda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanjana. Asi inaonera pese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yataratidza kunetsana kurikitwa nemapolitician, iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukatsika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvokuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isisi tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sanaAmerica nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunanaAmerica kunana Britain vasanyanya kuda kuinda pamberi nekutaura nezveZimbabwe. MaAfrican countries anasouth africa ndo vanofanira kutsiura vamwe.
Avanga vari mkuru wesangano re Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunare muHarare ne Studio 7. Dare repamusoro soro Reconstitutional Court nasi raramba kunzwa nyaya ya mshina bisimusi yuka mutare vatendai Blessing Mangwiro ya kutiritini remutongo we High Court we kutiguru kotaro shemukatume nyika ava Ignatius Chombo vadzore remushina bisimusi uyu $1.5 million ya vakatore wanema purisa mwana 2012. Vachombo varukuramba kudzorera mari iyi uye vanotiwo vamangwiro havakwanisi kutengesa midziyo yehurumende sezvo ichichengetedzwa nemutemo weState Liabilities Act. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mukuru wevatongi va Justice Luke Malava nevamwe vavo vati hazvirevi kuti nyaya iyi haina maturo asi kuti inofanira kunzwa pamberi pedare pachitevedzwa mutemo wedare iri. Vachombo vari kuramba kudzorera vamangwiro mari uyewo vari kuramba kuti vamangwiro vatengese midziyo yehurumende kuti vawane mari yavo vachiti izvi hazvibvumidzwe pasi pemutemo weState Liabilities Act. Izvi ndizvo zvakaita kuti vamangwiro vakwire kudare pamusoro reHigh Court iyo yakati mutemo weState Liabilities Act haufambirani nebumbiro remutemo rikati nyaya iyi inofanira kuenda kuConstitutional Court. Rimwe remagweta vamangwiro vaZimbabwe Chimbwa vaudza Studio 7 kuti apa ndipo pasina kufambiswa zvakanaka.
Dare reHigh Court raifarwa kunge rakangonyora kuti aiwa apa paitwa constitutional invalidity order ngaisauye sereferal nekuti referal inoitwa panenge pasina a constitutional order kuHigh Court. Saka saizvozvo dare riri kuti mbaka vanogadziriswa ipapo kana pagadziriswa podzoka kuno kudare nyaya yozochiongororwa mumamerits ayo.
Vachimbwa vati vave kudzokera kudare High Court uye vachatevedza mutemo sezvo nyaya iyi isina kuraswa.
Kune mutemo unonzi State Liabilities Act Section 5 iyo inoti iyo hamukwanisi kubata zvinhu zvestate muchitengesa muchidaro. Saka vamangwiro vari kuti aiwa iyoyo Section 5 iyoyo haifambirani neSection 56 yebumbiro guru remutemo inotaura izvozvo equality before the law, ende equality inoreva munhu wese kusanganira iyo state yachona iyoyo.
Ivo vamangwiro pachavo vaudza Studio 7 kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo navachombo nemapurisa.
Despite pane makoti orders akawanda havasi kuteerera kana kurespecta makotsi wavo, but instead varongoramba vachiti nini ndiite madzimwe nzira, but dziripo dzinovasungirira kuti vaibhadhare mari iyoyo. But anyway, very soon tenge tichidzokera kudare tichinozwa kuti zvakamira sei. Tichasvitsana kwamvura yacheka makumbo ndichiedza kudefenda kodzero dzangu.
Vamangwiro vakatorerwa $1.5 million mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuba muna 2008, asi zvichitevera kupera kwenyaya yavo havana chavakazodzorerwa nemapurisa. Izvi ndizvo zvakazoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Kunyange hazvo matare amagistrate akapa mutongo wekuti mapurisa pamwe negurukota rawo aifanira kudzorera vamangwiro mari yavo. Izvi hazvina kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rawana mamwe makuva makumi matatu nemasere muCentral Congo anogona kunge akavigwa vanhu vakaurayiwa mhirizhonga yakaurayisa zviuru zvevanhu kubva muna nyamavhuvhu wegore rapera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti muzinda weWhite House uri kushanda zvakanaka, vachipikisa mashoko ekuti wakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekureurura kwemwanakomana wavo mukuru kuti akasangana sei neaifanirwa kunga ari gweta rehurumende yeRussia uyo akapa umbowo pamusoro paamai Hillary Clinton avaikwikwidzana navaTrump musarudzo. Gavana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari riri munyika rave kuita kuti vamwe vati zviri nani kushandisa rand rekuSouth Africa. Asi vamangudya vati kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, nyika inofanirwa kukwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda kwete kuita basa rekutenga zvinhu kunze kwenyika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
So hapana chinyuwani which is being suggested is the same old story. So we don't have to increase our production, goods and services. Kuti fuminga udini ubudiriri. Current those throughout the whole world, those support energy in the production. Pasna goods and services, pasna production, pasna more hufu, more shibagi, kana zvese kana zvicherwa na minerals hapana nyika.
Dr. Mangudya vati mamwe matanho anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa.
If you look at TSC, Tesombo exporter, $3 million pagore. Asiko zvimwe zvimbo zvadziwa dziko. Kwenyara that used to move maminerals to tobacco kuno kumapota. Paizvo zvakafa. Zvisiko steel, we used to produce about 1.2 million tons of steel kuzvaka kuna kana chino. So those are the production that we need.
Gavuna weRBZ atiwo nyika inofanirwa kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Vananga rokuya kuzoinvesta vaya, kani vanhu varimo yokuvesta ka, vane ndini vaita demotivated. So political risk ino avekita my investor, otinje demotivate my investors.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano uyu vanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze, vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika.
Takatarisa maindastri yedu yemuno muZimbabwe, zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvitengwa rather than kuti zvinhu zvose zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neiko keshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga, nyika ina mari iyi uri musho, izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seiko keshi zvisingadi mari chaiyo, vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudziko rekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadipa.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naamai Mary Mashoshe avanogara kuBoston mudunhu reMassachusetts riri muno muAmerica. Amai Mashoshe ndiwo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano remadzimai anotenda reInternational Women of Faith. Mutoro wedu wenhau Praxidis Jeremiah akakurukura navo apo akasangana navo kumusangano wemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana asi vachibatanidzwa nekubva kuZimbabwe weWomen of Dominion International wakaitwa kuNashville kuTennessee mukupera kwesvondo.
Inini ndinonzi Florence Mashoshe, ndiri Vice President we Interdenominational Women of Faith. Tiri msangano wemadzimai, once a month tinosangana tichiplana kukuridzirana in our faith. Tinoita, our conference is in Boston, Massachusetts once a year from different denominations, from different countries, all over Africa, all over Europe. And tichibatana ebanpamwe, tichita equip wakazi kuti wange vachikwanisa kuita basa remkingdom nekuita basa rekubatsira ta basa rema projects edu.
Iri ragore rechingani.
Gore rino takaita our fourth conference. Ika attendwa nevanhu vakabva ku Europe, vakabva all over Africa, veku Ghana, tichiuya panhu pamwe ku Boston, tikaita msangano vanhu vakakuridzirwa, vanhu vaka they were blessed kuvapa msangano wedu. But our aim is kuti vakadzi vakaita attend our conference vanodzoka kuma church kwavo vachichibatsirana na mapastors avo nokuita nema projects ekubatsira nherera kana kuti kubatsira ma street kids kana kuti whatever the church yavo kuti inoda kuita zvakaita sei.
Ndanzwa kuti makutambarara kusvika kune dzimwe nyika.
Dr. Letina vakaenda kwamutare vakasangana nevakadzi kwamutare vana ivo vakaita encourage us kuti chi tinodawo kudzidza zvinhu zviri kuitwa president ne women of faith. Saka vakada kudzidzawo kuti vatange women of faith kwamutare. Saka takazwa kuitwa encourage nechido chavo chekuti vasevenze nesu. Saka taakutotanga conference kwamutare inenge iri kuitwa muna August 2018. A week later tinenge tiri ku South Africa muna August 17 and 18.
Muri pamusangano we Women of Dominion iri rimwe sangano kairi hamukukwidzane here?
Ah kwete, tinosenzera Mwari umwewo. Saka tichibatsirana, tichisupportana kuti tiite basa raMwari. Saka ivo vanoya vachitisupportawo, isusu tichiuyawo kuno kuti tichivasupport.
Imi munoshandisa rurimi rwupi ku International Women of Faith? Zvinova zvinoita kuti mupatsanuke kubva ku Women of Dominion?
Women of Faith, because it's really interdenominational and it's an international organization. Saka tinoita ne English. Yekuti tine marudzi nemarudzi aka vamwe vanobva ku Ghana, vamwe vanobva ku Mozambique, vamwe vachibva ku Zambia, vanobva ku Europe. Saka hazviite kuti tiite neshona. Saka tichiuya ku Women of Dominion. Because Women of Dominion inotipa chance yekuti tiimbe dziyo dzataimba takakura tichiimba ku Zimbabwe. Ende iri mushona. There is a difference. Saka tinenge tichida kuya kuno kuzembo nziyo dzedu dzishona ndokusiyana kwayakaita ne Women of Dominion inongoita maZimbabweans chete.
Mabatsirikana zvakadii nemusangano we Women of Dominion wegore rino weku Tennessee?
Kudzidza hakuperi, tadzidza zvakawanda ende ndokubata kwacho kwatinoita ne Women of Dominion. Vanoya vachidzidza something from us, isu toya tichidzidza something. Tanga tine mapreachers anga ari pano akabva kuZimbabwe, very powerful women of God.
Mama madzimai angangoti ndingaparadzire chii mari ndichienda kumisangano yakadai?
Zvakakosha kuuya pasangano unomboenda uri revived, waitwa kuzadzwa nemweya mutsvene nekuzadzwa nesimba rekuti basa raMwari riende pamberi.
Zvakakosha zvakadini kumudzimai kuti ange ari mutendi kuti arere mhuri yake?
Zvakaoma kunge uri mukadzi uchirera vana. You need the grace mumwoyo mako, you need the patience, you need the joy and the peace kuti unase kurera mhuri yako. Tinoona kuti mafrustrations nemastress anoitika kana usiri muna Mwari haana kunaka. Asi tinonamatirana. Kana ndiri stressed out ndikadaidza a friend of mine ndinamatiro panapa, ndinoona ndichina kustress ya ichiita nani. Saka counseling kuti tidini tinge tine joy and peace in our hearts.
Vanga vari amai Mary Masvosve vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano reInternational Women of Faith vachitaura naPraxidus Jeremiah weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitwa muZimbabwe nevechidiki veMDCT, pamwe chetewo nekunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvikuru zviri pasi peZimvideo kuUK. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chedu chenhau dzemitambo tombotarisa hurukuro ina Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa zvakaitika kumutambo wechan kwaive nemaWarriors.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro. Ngatimbonzwai kubva kuna Kolisani Gwesela noreZifa.
Takagamuchirwa nevanhu vakawanda chaizvo vaifara. Vakagamuchira trofi, vakatosumudza trofi yavo, vakatorwa mafoto nayo. Benson Dewey vakamirira Ministry of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapfu. Tinotenda vanhu wakawaya nizure kutikamchiwa. Tine mufaro, mukuru, wakusumuta, kusafa kazu kap, stage 5.
Paneja mru kurongera ere, vatsigirive na buvas na kwansa kuya kuu Harare International Airport.
Paneja tinga rongera wana, tarezu no. Kana mnujida uto wa foto, o ujida kuona kap, nungu ya kuma office ndo yezifa, tungo kula tika kap. Iko zino wakumana wakawanda wacho wa itamba kutu South Africa. Atuka zwakaro kukem kuti, wakatele, kunotamba kunamidia, patuna mendi Afghanistan Championship chat.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba mutambo wejazz ashaya. Phiri uyo angava nemakore makumi manomwe ekuberekwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ray Phiri akaita mukurumbira zvikuru mushure mekunga aimba naPaul Simon apo vakaimba damba refu rinonzi Graceland muna 1986. Muimbi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara mavhiki maviri apfuura. Mutauriri wemhuri yake vaPaul Nganyane vaudza vatori venhau kuti Ray ashaya aine hama dzake parutivi pake kuNels Spruit. Dzimwe nziyo dzake dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Fire, Passion and Ecstasy, Look, Listen and Decide uye Whispers in the Deep. Kambo Whispers in the Deep kubva kuna Ray Phiri uya shaya mu South Africa nasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya kuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro isina kugadziriswa. Muimbi wekusouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahlamwazi. Akurayithanga abakwenza. Asoke sama kufikela kuze kulunge. Sesidinwe ngakho umakara uyizana uPiyo. Uthathisayidi le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu abe-Roberts Nyoka indlela ezine. Sifuna ukuthi bateste for HIV kwabekwazi izimo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane esiqeda abantu. Njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane weBP, bakuzikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa iNational AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo wejazz uRay Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinje njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kuvika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozele abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu eshitshayo. Besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZek. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare kuMDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayithuselwa bengwakhahlamwazi. Akurayithanga abakwenza. Asoke sama kufikela kuze kulunge. Sesidinwe ngakho umakara uyizana uPiyo. Uthathisayidi le government. Akurayithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashechiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lemahofisini eZek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Kuzonomaziswa mbuya banayitamba mbuya ngoshingirira.
Asila ngenye indlela imukinisela nje kuphela. Kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere loKagubi ulubhekise emahofisini aweZek, lalezo ebeziwumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkrumah bezingahambeki. Amapolisa exotshana labantu mahlayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla ebandla labo obekusenza kube nzima emapoliseni ukubadopa ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapolisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini awezek. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo unkosikazi Rita Makarawu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso yeNational AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabala mikhuhlane efana lowetshukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa namhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa, kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenaki esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo eziningi. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline labe-Justice for Children bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni oyanelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini uthe luhlelo oluhle.
Asizwe lolu limnaya libonga kakhulu ngoba liqakathekile, akunceda abantu njalo, akuqakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe yisiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona kuvili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ilihlo lawo ngapha ku-right belingcono kulalelela kulidi. So lakulesinqamvaleleli ngabe sengibona sekuhlengezela kakhulu ngani sekuvaliyahlengezela. Ngidi angasabona amabala kakhulu. Awu sizolokumina sithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhula azange ngihlangane lakho khonokho mina. Sengizingile ama-67 years anzange ngihlangane lakho. Hlangana lakho namhla khona kusizo lolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emakliniki ngeprogram kuthiwa ngama-Kids Community Adolescent Treatment Supporters. Emakliniki lapho sebancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungelambadalo. Okuthiye uZulu ecela ukuba inakhi ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela lakubodokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eRobert Sinyoka ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhotshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano bemelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations, ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Lenhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa eleZimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu eleSouth Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayithembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sfanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenzo ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kodwa ngibona engani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe ase-Afrika afana namazwe akuSADC akenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kwele Zimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezalo. Mone ngani amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa akwenza eGambia. Mbone ngani kuzabazima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu lowu benzakale, abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana nabanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kwele Zimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqiniso ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala iZANU-PF iqinile ikhanya ngani yodwa engabusi siya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kwele Zimbabwe kusenziwa iZANU-PF kulwiswana phakathi kweZANU-PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla eliphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuZANU ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacine behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sikaZanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanya ngani Zanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kwele Zimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MTC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele-Bhilithane kuqhutshwa ngabe-Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedus Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi leTina Jeranyama okhokela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu International Women of Faith adibane laye emhlanganweni weyenjalo enhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni Women of Dominion obusenzelwa eNashville eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa Dr. Letina Jeranyama, ehlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye interdenominational women of faith, and yimi engiyi leader ye women of faith, and i conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world, abanye bevele Zimbabwe, abanye bevele Ghana, abanye bevela ezindaweni ezihlukene lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili.
Lo sungumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini?
Lo nyaka sasilo umusician uThembelani. UThembelani uyanceda ukuthi ama youth bayamthanda Stereke. So this year kwakule improvement ema youth abuya e conference, and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dirk Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu bebesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDirk Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile 1 oyabo seBoston weApril 20 to 22 2018, and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe, and then wesithathu siyabe siseJohannesburg eSouth Africa.
Kwahamba njani ukuze liqoqe ezingaseZimbabwe laseSouth Africa?
Nganxuswa ngumama Dr. R.F. Utaunashe ngoJuni, wayelo mhlangano wabomama eHarare International Conference Center. Ngathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngase ngihamba for one day bathi hayi langa ele one it's not enough, buyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhutwani osebenza eSouth Africa, so ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona. Ngathi sengidlula sengimbona ngasenhlanga labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabomama, bathi lathi siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg, siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni weWomen of Dominion ngapha eTennessee. Hayisiko kuncintisana na leyenu inhlanganiso?
Hayi, azincintisani. Ngakuyukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world okuthi siyakompita. Hayi, siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini, wayelabo Aaron abanye ababesifumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya, nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya, sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili nga?
Hayi, a Woman of Faith International sisebenza sisikhiwa. That is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achini. Yekwenza kube lomhlukele Women of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okomnyaka ozayo?
eBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22, 2018. eZimbabwe August 9 to August 11, 2018. South Africa August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. Lo qhubeka lusegudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. Ukhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi avizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehohweni.
Into ezwa umnumzana uRafael Stanley kayiqondanga. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo nje yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleyanindlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amaphilaza awesintu sethu uMfokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthenga kabi inkosi uzela amadodana amane agoqela umuntu labo thulisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhotheni ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe izibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi leyinkulumana. Kodwa yasini siyawo uLobhengula ngoba laye uLobhengula uzelwe umzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. Ulobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe ulobhengula esegcotshiwe ngo-1870 abantwana ulobhengula abazele engakabi yinkosi inkatha yobukhosi kayiweli kibo ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwanazi omunye ngokamfazi wamajaha omunye ngokambhida ngumamkhwanazi ozala uNyamande lomamkhwanazi ozala uMhlanga labo bafana bobabili abakalobhengula inkatha yobukhosi kayibaweli ubukhosi bukalobhengula buwela endlini kanjube unjubo kampoliyana umpoliyana ongudadewabo kafaku lapho kuzalwa khona unyanga zonke yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakalobhengula ozele ubhengula eseyinkosi kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kanyamande kumele silandele endlini kanjube so inkosi yamandebele ezayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSeptemba esiya kuye yinkosi ezalwa ngoBhengula eseyinkosi indlu yakhona icacile siyayazi indlu kanjube kuphelile mfokankomo
endlini kanjube ke lapha baba uMagonya ngubani olungele ukwetheswa linkatha
ngifuna ukuzwisise kuhle mfokankomo kangifuni ukuthi ngibe sengisiya thathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathi wela uzivanibani inkathi wela uzivanibani kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kanjube uSeptemba useduze amakhumalo aseqedile umsebenzi ithole liyakwethulwa emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team abebedlala umdlalo wenguqu weCOSAFA tournament vele South Africa basikile izolo ngolwesibili lapha eZimbabwe besika kube lokuthawa okukhulu abantu abaningi abadlala inguqu babuyile eHarare eyaphuthi bezemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy leyana bethathwa izithombe emipikitsha bethabe kakhulu nxa befuna ukubona ipikitsha befuna ukuthatha impikitsha lezithombe baya kuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road lapho yikho ulenkezo khona yikho kaba kahle ukuhamba.
Uxolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqo izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Kulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emulini kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqekile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezelo kubuhlungu le ndoda beyi-intertaine umphakathi, intertaine isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngelanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngeqiniso ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial. Bengelandaba bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyinesibindi ngendlela engamangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso, umuntu amkhumbule ngokungasabi, umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe, isiphiwo ebenaso, nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwakhe Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa.
Playing softly in the heat of the night. Stirring the deepest feelings of desire in me. We are one, must alone. Sweet lights of joy coming through the window.
Fire, passion and ecstasy. Ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.